Ndizvozvo, ndinofunga kuti tinofanira kumira patinoverenga shoko rake. Hamufungi kudaro here? Saka ngatimirei kwechinguvana tichiverenga shoko rake. Ndiri kuverenga manheru ano chidzidzo chemagwaro chinowanikwa mubhuku raIsaya chitsauko 6. Nyatsoteereresai. Mumazuva okufa kwamambo Uziya ndakaona zvakare Ishe agere pachigaro choushe chirefu chakakwirira mipendero yenguo dzake ichizadza temberi. Kumusoro kwake kwakanga kumire maserafimi, imwe neimwe yakanga ine mapapiro matanhatu, namaviri yakafubidza chiso chayo, namaviri yakafubidza tsoka dzayo, uye namaviri yakanga ichibhururuka nawo. Imwe yakadanidzira kune imwe ichiti, "Mutsvene, mutsvene, mutsvene, iye Jehovha Mwari wehondo, nyika yose izere nekubwinya kwake." Nheyo dzezvikumbaridzo dzikazungunuka nezwi roakanga achidana, imba ikazadzwa noutsi. Ipapo ndikati, "Ndine nhamo, nokuti ndaparara, nokuti ndiri munhu wemiromo ine tsvina, uye ndigere pakati pavanhu vemiromo ine tsvina, nokuti meso angu aona Mambo, Jehovha wehondo." Ipapo imwe serafimi yakabhururukira kwandiri yakabata zimbe rinopfuta muruoko rwayo rayakanga yatora nembato paaritari. Ikagumura muromo wangu naro ikati, "Tarira, iri zimbe ragumura miromo yako. Zvakaipa zvako zvabviswa, uye zvivi zvako zvadzikinurwa." Ipapo ndakanzwa izwi raShe richiti, "Ndingatuma aniko? Ndiani ungatiendera?" Ipapo ndakati, "Ndiri pano ini, nditumei." Ngatikotamisei misoro yedu zvino. Baba, nhamo, tinonzwa manzwiro mamwe chete akaitwa naIsaya. Tine nhamo, nokuti meso edu aona Mambo, Ishe wekubwinya. Tinokutendai, Ishe, kuti pane urongwa hwekuchenesa manheru ano, kusingabate kwete miromo yedu yoga, asi mwoyo yedu nemweya yedu, uye nokutishamba kubva pakusachena kwedu kwese. Nokuti zvirokwazvo tinogara pakati pevanhu vane miromo yakasviba, uye nemiromo yeduwo zvakare yakasviba. Tinonamata kuti mweya mutsvene mukuru uye kuzobata miromo yedu nemwoyo yedu nechizoro. Moto wemweya mutsvene unobva paaritari yaMwari ugotishamba kubva pane kwese kusatenda nekupokana kwedu, kuti agopinda oita ugaro hwake nesu, nokuti tinomuda uye tinomuyemura uye tinomunamata. Tinonamata Baba manheru ano, kana paine mumwe pano asati acheneswa nokubatwa nemweya mutsvene mukuru, moto waMwari, kuti usiku huno basa iri richashandwa mavari nokuda kweumambo hwaMwari, tazvikumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mungagara pasi. Zvino ndiri ndichaedza kubuda nokukasika. Handidi kuti mupotse Sunday School. Zvino hazvina mhosva kwamuri kana mukarasikirwa nebasa zuva rose. Haumbonzwi kurasikirwa zvakanyanyisa, asi kukuchengetai kusvika na9:30 kana zvimwewo pane humwe usiku. Asi musapotsa Sunday School pane zvamungaita. Zvino chidzidzo changu manheru ano ndechekuti runziro. Tinoda kuverenga nyaya iyi, tinofanira kuzarura kuna Vakroniki yechipiri chitsauko 26. Munogona kuzviverenga. Uyu Uziya aiva mukomana wekufudza makwai. Zvino iye Vakroniki yechipiri 26 inotiudza kuti akazodzwa kuva mambo aine makore 16. Uye baba vaUziya munhu waive neumwari. Zvino murume uyu aive munhu wakanaka, aine vabereki vane umwari. Akaita izvo zvaive zvakarurama pamberi paJehovha. Zvino tinoona kuti kazhinji ndinofunga kuti nhasi dambudziko redu guru rezvatinotenda kuti hundururani hwevana, hundururani hwevabereki. undururani mumusha. Vanhu vedu vakabva pazvinhu izvo zvavaifanira kunge vachigara nazvo. Kereke yakatanga kudziya kana kutonhora, uye vana vakabuda ndokuenda munyika. Zvino Hollywood yave kugadzira mabhaisikopu akawanda nematerevhizheni nezvimwe zvakadaro zvisina kana kumboongororwa, apo pavanenge vachituka nekushandisa zita ramwari zvisina maturo. Uye zvaisiitika kuti zvaive zvakashata kuti vana vemukereke dzeutsvene kuti vaende kubhaisikopu kana kwairatidzwa mifananidzo. Zvino Satani akachirika ndokuita nhano yepamberi pakuzviunza mumba chaimo zviri muchimiro cheterevhizheni, uye zvisina kuongororwa nezvakadaro. Zvino ndiyo nzira yaSatani yokupinda nayo zvishoma nezvishoma, sezvaive zvakaita mutserendende wekutsvedza wakagara padanda. Vazhinji venyu hamuchaurangariri nokuti muri vadukusa. Waiva wekuvaraidza vana waigara padanda rako uchirifambisa-fambisa uchitenderera. Paiva neburi kana gwanza. Zvino munhu wose aikwikwidzana nomumwe kuona kuti ndiani anosvika pedyo sanaro. Zvino mushure mechinguva usati wamboziva wobva wadonhera pasi. Ndizvo zvakaita chivi. Usatambe nacho. Usaone kuti unogona kuswedera pedyo nacho zvakadini. Ona kuti ungagara kure nacho zvakadini. Maona, usaite dambe. Kana uchida kuita dambe, handidi kuita dambe. Mumwe mutana muscotchman pane imwe nguva vanoti akanga ari kuzodarika nepagomo. Zvino ngoro dzakanga dzakamirira munhu wese achida kuenda naye seri. Akati, ndinoda muchairi anogonesesa kuti aende neni. Mumwe wavo akati, zvakanaka, ndinokwanisa kuchaira mabhiza angu matanhatu achimhanyisa zvikuru achisiya mainji 10 kubva kumawere egomo iri. Kungodonha chete rufu. Akati, ndiri muchairi anokwanisa kuchaira mabhiza angu zvisina njodzi pariri, mavhiri angu achingosiya mainji 10 uye handidoni. Mumwe akati, ndinogona kudarika izvozvo, ndinogona kuchairira ndichisiya mainji 6 kana mainji 4 ndisingambowiri pasi. Akati, ko imi changamiri? Akati, zvakanaka, handizivi, handifaniri kuita zvakadaro. Ndinongoti kwati kwati negomo, iye ndokuti iwe chienda neni. Ndizvozvo, ndiye wacho. Hazvisi kuti unogona kuswedera pedyo zvakadini, uye kuti unofunga kuti wakachengetedzwa zvakadini. Garira kure nechivi sokukwanisa kwaungagona kugara. Ingoenda kure sezvaungagona. Unoti, zvakanaka, ndinokwanisa kuita zvakati. Hazvina mhosva kana ndakaita zvakati. Saka kana paine mubvunzo mupfungwa dzako, usambozviiti zvachose. Pakangoita mubvunzo, garira kure nazvo. Zvino munoona, zvino unenge wave kurarama nokutenda kana pasina mubvunzo. Kana paine mubvunzo, zvirege, usazviite zvachose. Uye ndinofunga kuti kazhinji kacho vabereki ndivo vanotsauka. Ndinoziva kuti dzimwe nguva pane zvikoro nezvimwe zvinhu, uye Sunday school kuda hafu yehour kana hour svondo mangwanani. Zvino nyika ndiyo yozova nevana svondo rose rasara. Yopakira mavari kudarika mudzidzisi. Uye nguva dzakawandisa mudzidzisi ane nguva shoma yaanodzidzisa. Paanenge achipenda miromo yake pamwe nokugadzira bvudzi rake, orega vana vachiita zvavanokwanisa. Zvino kumba havambowani dzidziso yechikristu zvachose. Amai vaenda pane kwavari kumutambo wemakasa, nababa vari zasi kumutambo webowling, uye hanzvadzisikana yabuda nemumwe munhu nekamotokari. Zvino hezvo munoona. Kotinoendepi? Unongo zvakango zvakashata zvikuru. Uye tinoona zvinhu zvose izvi pamwe chete. Junior ari kunze achimhanya achikwira nokudzika nomugwagwa ari pamudhudhudhu wake, uye vamwe zasi vari kutamba gorofu, uye vamwe vachitamba pool. Uye ndeichi kana chimwewo chokufadza vanhu. Uye kereke yaregedzeka. Kakawanda vanenge vaine bhodhi ipapo. Kana mufundisi zvikaitika kuti ataura zvanga zviri kupesana zvishoma kana kutaura chimwe chinhu nezvazvo, bato iri rinomudanda, zita rake roendeswa kumuzinda, obva adzingwa. Saka munoona, zvangova zvebasa panzvimbo yokunge ari muranda akazodzwa kuparidza evhangeri. Maona, ndizvozvo chave chinhu chavanoda. Zvangove zvebasa, vanofanira kugarapo vachitambira mari yakanaka. Teerera hama, Mwari ave nengoni pamunhu anotengesa udangwe hwake nokuda kwezvakadaro. Tinoda munhu anobata ivhangeri asina magirovhisi, kwete akapfeka mhando yose yegirovhisi resangano, kungoriparidza sekunyorwa kwarakaitwa, uye ugorega zvimedu zvichiwira kwazvinoda. Kana shangu ichikwana, amai vaiwanzoti ipfeke. Vaiti, usacheka konzi yako. Zvino, saka tine zvinhu izvo zvatinofanira kunge tichinzwa kubva kwazviri. Zvino mambo uyu Uziya aive mwana akaisururama. aive nababa vaive neumwari, amai vake vaibva kuJerusarema, nababa vaive neumwari, avo vaive mambo mberi kwake. Zvino dzidziso yakadai yakasinina mumukomana uyu. Handisi mudemokrat kana murepublican. Ndakangovhota kamwe kaiva kuna Kristo, uye ndiye ndichahwina pana iyoyi. Zvino ndinofunga kuti president mukurusa ndingati watakabva naye aive Abraham Lincoln, kwete nokuda kwekuti ave kuKentucky zvakare, asi nokuda kwekuti murume uyu akakura asina chaaive nacho. Zvino mabhuku ose ayo murume uyu akabva nawo kubvira panguva iyo aive mukomana muduku kusvikira abvezera potse raive Bhaibheri ne Pilgrim's Progress yabunyana. Munoona zvakaumba maari chii uyo Ab akatendeka? Iye zvaunoverenga, zvaunoita, zvinoumba hunhu hwako, zvinotaura zvauri. Uye zvino munoona akaverenga pokuti kana ukaita zvakashata unozvibhadharira, kana ukaita zvakanaka Mwari anozviremekedza. Zvino izvozvo zvakamuumba kuva zvaaive. Uye amai vake muo mudzimai aive neumwari zvakare akati kana pane kurumbidzwa kunogona kupiwa kune mumwe munhu, vaive amai vaive neumwari vakamukudza zvakanaka. Zvino izvozvo zvakaita ndinofunga zvinogona kuti mumwe ndokunge asiri iye president mukurusa watakambova naye akakura asina chinhu. Zvino Mwari vakamuita president nokuti aive munhu wakatendeka uye ari munhu wakanaka. Zvino tinoona kuti mukomana uyu aive zvimwe chete, aive nevabereki ava vaive neumwari, akaita izvo zvaive zvakarurama. Paakaitwa mambo uye aine makore okuberekwa 16, haana kuita hanya nezvematongerwo enyika nemaonero aifarirwa muzuva rake. Ndokushumira Mwari ndokuremekedza. Izvozvo zvakamuita mambo chaiye. Kushaya hanywa nezvematongerwo enyika nemaonero echimanje-manje, oshumira Mwari nokuremekedza. Izvozvo zvakanga zvakanaka zvikuru. Umambo hwake Mwari vakahuropafadza hwakakura zvokuti ndiwo hwaiteverwa Soromoni. Zvino Soromoni ndiye akava neukurusa hwakambovapo, asi mukomana uyu ndiye aitevera Soromoni muumambo hwake. Zvakave betsero huru kumuprofita muduku Isaya, uye aiva munhu wechidiki panguva iyi, ari kungonokura, akazvarwa ari muprofita, akatarisa runziro yaiva nomurume uyu pavanhu, uye ndokuona kwaibva runziro yake, nokuti aivimba naMwari nemazvo. Uye aive akacherechedza zvakare Isaya kuti Mwari vanoropafadza avo vakatendeka kushoko raMwari. Zvino tinocherechedza kuti muchinda muduku uyu aida kugara nedzidziso yezvakataurwa naMwari, akachengeta mirayiro yake. Uziya haana kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe, akanyatsogara neizvo zvakataurwa neshoko, uye Mwari vakamuremekedza nokumuropafadza pane zvose zvaaiita, zvakabudirira zvichienda mberi. Waive mienzaniso wakadini kune upi zvake wechidiki? Ndinofunga kuti dai tiine vanhu nhasi mumakereke edu vanozviti vaKristu, kana vakarega zvinhu zvemunyika vararama upenyu hwakadai, zvinozorunzira vaKristu echidiki kuti vagodaro. Asi nhasi pavanoregedzeka, vonwa nokuputa nekungoenderera, vachiedza kuramba vakabatirira pakupupura kwavo semaKristu, zvinoisa chigumbuso chakaipa munzira yevamwe vanhu, uye zvinoita kuti zviomesese. Rangarirai, Bhaibheri rakati muri tsamba mhenyu dzakanyorwa dzinoverengwa nevanhu vose. Zvino vanhu vazhinji havaverengi Bhaibheri, asi Mwari wakakuita mumiririri mupenyu. Uri tsamba inofamba, unofanira kunge uri Bhaibheri rinofamba, Kristu ari mauri. Unofanira kunge uri shoko raMwari riri kufamba. Zvino kana ukapupura kuti uri muKristu uye usiri, runziro yako zvauri kurunzira zvichakuita kuti ugopindurira mweya yakawanda yawakatsautsa kubva kuna Kristu nezuva iroro rekutongwa. Ndinofunga kuti takafanira manheru ano kufunga nezvazvo, nokuti murume wose, mudzimai, mukomana nemusikana anoziva kuti uri kuuya pakutongwa. Unogona kupunyika izvi izvo kana nezvezvo. Unogona kunjenga vemutero, unogona kunjenga veinternal revenue, unogona kuita chino kana icho, unogona kuita chino kana icho, unogona kunge wadarikidza mamhanyiro anotenderwa pamugwagwa, mapurisa akatadza kukubata, asi rimwe zuva kutonga kuchakubata. zvichatoitika. Zvino tinoziva kuti munhu anofanira kufa. Zvino shure kwezvo kutongwa rufu hachisi chinhu chakaoma. Kutongwa mushure mekunge wafa icho chikamu chakaipa. Zvino ipapo zvawakaita muupenyu uye nokuti wakarudzira vamwe sei kuchazvipindurira nezuva iroro. Takanyatsofanirwa sei kuti tibvise zvose zvinorema nechiri icho chisingatani kutivhiringidza kuitira kuti tigomhanya nokutsungirira. Nange mitange iyi iri mberi kwedu tichitarisa kwete kuchitendwa kusangano kune mumwe munhu asi kuna Jesu Kristu anova muvambi nomupedzisi wekutenda kwedu. Tinofanira zvakadini kufunga zvinhu izvi vashamari? Mukurevesa nekuremekedza apo tinoona zuva iri richiuya uye tichiziva kuti nenguva ipi zvayo peji rako reupenyu bhuku rinogona kuvharwa manheru ano. Zvino mangwana unenge watononoka kuzviita. Usarega kuita izvo zvaunokwanisa kuita nhasi kuti unozviita mangwana, nokuti mangwana anogona kusavapo. Varume nemadzimai, vakomana nevasikana, kuda vagere muno manheru ano, vanenge vave mumochari zuva risati rabuda. Ichokwadi, zvino bhuku rako rinobva ravharwa, hauzombowanazve mumwe mukana. Pamwe uno ndiwo mukana wako wekupedzisira wauchazobva wakawana. Pafunge ipapo. Uchirevesa unoti zvakanaka, pamwe handizvo, pamwe handizvo, asi zvinogona kunge zviri izvo. Asi rangarira rimwe zuva bhuku richavharwa nezvauri kuita iye zvino, uye kunyanya imi vanhu munozviti maKristu, zvipatsanurei kubva kuzvinhu zvenyika. Usawana chaungaite nenyika, ifuratire, nokuti mumwe munhu akakutarisa. Mumwe munhu akakutarisa. Zvino hausi kuzozviendesa ikoko uri wega, asi uchaenda navo kunzvimbo yakashata iyi. Zvino uchazozvipindurira runziro yako. Zvino muprofita uyu akatarisa murume uyu ndokuona kuti Mwari vakanga vamuropafadza uye kuti zvakave runziro yakadini, kuti murume uyu akabudirira sei izvo zvaakaitirwa naMwari. Akararama upenyu hwaive hwakaisvonakisa, hwakaropafadzwa naMwari, uye haana kumbotsaukira kurudyi kana kuruboshwe. Zvino pano tinoona mumwe mhenzaniso zvakare mumurume uyu. Murume uyu Uziya, mambo mukuru akambofamba naMwari. Bhaibheri rakati mambo paakanzwa zvino kuti akanga achengeteka, achinzwa kuti zvakanga zvamunakira, zvino akazvisimudzira mumwoyo make nekuzvikudza. Regai ndimire pano nditaure izvi mukurevesa, hama yangu, hanzvadzi. Mwari vakuitai vateereri vangu manheru ano. Ndinofanira kunyatsorevesa mune zvandiri kutaura, uye munofanira kuteerera makaperera. Ndiro dambudziko rine vanhu vakawanda nhasi. Vanofunga tine dzimwe hama dzedu dzinoshumira, vamwe vacho vanosvika pachinhano zvichida neshumiro huru kusvikira vanonzwa kuchengeteka. Takambova nezvakadai, tinoziva kuti ichokwadi. Vashumiri vakawanda munyika nhasi vakatanga kunwa. Vamwe vavo vanofunga kuti zvakanaka, ndine kaumambo kangu kakavakira pandiri, hapana chikonzero chokuti ini vanhu ava vanondida zvikuru zvokuti havana basa nazvo kana ndikaita zvakati kana ndikaita zvokuti. Rega ndikutaurire hama, pane mumwe akatarisa uye ndiMwari. Hakuna munhu akachengeteka ari kunze kwaMwari. Dzimwe nguva tinozosvika panzvimbo patinofunga Mwari vanotiropafadza, vandipa Cadillac, vandipa basa riri nani, vandipa zvokuti. Hachisi chiratidzo chokuti hautadzi kudzivisa maropafadzo ake kubva kwauri. Kana ukazvisimudzira wave kunzwa zvakanaka, ndakamborara usiku hwose ndichinamata, ndakamboita zvokuti uye ndinoita zvakati, asi handichazviitazve, wave panjodzi. Ndiro dambudziko rine vanhu vedu vechipendekosti. Apo kareko, kare kare, pataiva nemachechi maduku pane imwe kona, madzimai vasina kupfeka masitokonozi vachiri dzatamborini zasi ikoko vachinamata usiku hwose nezvose. Mapurisa vaikupfigirai uye muchigara mujere nezvakadaro mainamata. Makereke, masangano ose vaikusekai vachiita dambe neni. Asi zvino Mwari vakakusimudzirai kusvikira mave nemakereke akanakisa munyika, masangano makuru ane simba. Makatanga kunzwa kuchengeteka. Chenjerai, ndipo pamunozozvisimudzira. Zvino kana Mwari vatumira chimwe chinhu, hamuchakwanisa kuchigamuchira zvakare, nokuti munenge matopupurira kuchinhu ichi. Zvino munotanga kunzwa kuva makachengetedzwa. Zvino ndiyo nguva apo munenge mava panzira yenyu kunowa ndezvemasangano, ndezvenyika. Tarirai nyika yedu, pane imwe nguva yaimbova imwe yenyika dzaiva nehunhu pasi rose. Itarisei nhasi, yave chiseko chepasi rose. Ine utsvina hwekusazvibata kudarika zvandikaziva. Pandakaburuka mundege ndokupinda muRome, ndokuenda kuSant'Angelo kunopinda mucatacomb, ndakanyara pandakaona chiratidzo chakaiswa pa St. Angelo Catacomb chaiti shoko kumadzimai ose ekuAmerica, tapota pfekai hanzu musati mapinda mukatakombi kuremekedza vakafa. Vaiuyako vakapfeka zvikabudura, vakapfeka midhebhe munzvimbo yakafanana neRome. Zvino vaibva vatozoti kumadzimai okuAmerica kuremekedza vakafa, uye pfekai hanzu. Sei yave gutukutu mumhino, uye mari yedu yose iri mhiri kwemakungwa nezvikwereti zvatakapa nezvimwe zvose zvakadaro, hazvimbofa zvakatenga ushamwari. Zvatinodambika ino zvino hatisi kuzofa takava nazvo, asi zvatinoda imwoye yekuchenesa musha, kwete kuchenesa zvematongerwo enyika, asi rubutsiriro runotumirwa nemweya mutsvene runoitsvaira kubva kumusoro kusvika kutsoka. Ndizvo zvinodiwa nemakereke edu, ndizvo zvinodiwa nevanhu vedu, ndizvo zvatinoda semunhu wega wega, kuti rinziro yedu kana tikazvisimudzira tichiti ndiri mupendekosti, ndakataura nendimi, ndakadanidzira, ndakatamba mumweya, unogona kunge wakazviita. Asi rega ndikutaurire chimwe chinhu hama, handizvo zvinokuchengetedza napaduku pose. Tinoona kuti Uziya paakazvisimudzira mumwoyo make, tinoona kuti Mwari vakamurova. Chii chaakaita? Akaedza zvikuru kuedza kutora nzvimbo yemushumiri. Akafunga kuti zvaakanga akwidziridzwa, Mwari vakanga vamuropafadza vakamuita munhu mukuru, aigona kungoita zvose zvaainge achida. Ndakanzwa mumwe mujaya achindiudza nguva shoma yapfuura akati, munoziva Mwari vanondida zvikuru, hama Branham, vanondirega ndichiita zvose zvandinoda, havana basa nazvo. Ndinonzwa zvakawanda muzuva rino zvokuti Mwari ndiMwari wakanaka. Ndizvo zvaari, handisi kupikisana nazvo. NdiMwari wakanaka, asi zvakare ndiMwari wehasha. Utsvene hwake hunoda kururama, murayiro wake unoda kutonga. Kana pasina mutongo kumurayiro, murayiro unoshaya basa. Zvingabatsirei kuti zvinopesana nomutemo kupinda robhoti dzvukuko pasina mutongo seri kwacho? Munoona, unenge uri mutemo, hapana zvavaigona kuita nezvazvo. Hapana mutongo. Hane mutongo kana ukadarika mirayiro yaMwari, uye zvichadaro unozobhadhara kusvika pakobiri rokupedzisira usati waburitswa. Iye zvino vanhu vazhinji vanoita mhosho inosuwisa seyakaitwa nomuchinda uyu paakanga asimudzirwa ave mukuru, asvika pokuti zvinhu zvose zvakanga zvava maoko ake. Akanzwa kuchengeteka, Mwari vanondida zvikuru kusvika pokuti hapana chinondinetsa zvino. Paakangodaro akazvikandira muchinano chimwe chete icho Nebhukadhinezari akaita pane imwe nguva, sekuzviziva kwenyu imi vaverengi veBhaibheri. Zvino tinozoona kuti akazorohwa nemaperembudzi nokuti akanga aedza kutora nzvimbo yemushumiri nguva shoma yapfuura. Ndinoparidzira veFull Gospel Businessmen pasi rose, imwe nguva yapfuura ndaive ndakagara pane imwe nzvimbo kwaive kuJamaica. Takanga tiri kuva nemusangano, ndinovada nokuti vanhu vakabva kumakereke ose, zvinondipa mukana wekuparidza. Dzimwe nguva makereke hauyi kuzoita mushandira pamwe, asi vezvemabhizinisi vavo vanoita mushandira pamwe, vanotozoita sokunyara nokuda kweve zvemabhizinisi. Saka iye zvino tinoona kuti imomo ndakanga ndiri kuva nemusangano mane iwayo, patakadzoka kuFlamingo Hotel ndakati ndinonyara nemi machinda. Ndakati zvinonyadzisa zvose zvamataura pamusoro pazvo pamberi pevatungamiri vezvematongerwo enyika nevamwe nevemabhizimu kukwira nokudzika muno. Zvaingova zvokuti ndakanga ndine kabhizinisi kaduku zasi kuno, zvino ndine makadhi rake gumi nematanhatu kana zvimwewo. Ndakati varume ava haukwanise kuzvienzanisa navo. Ndiro dambudziko rine kereke nhasi. Muri kuedza kuzvienzanisa neHollywood. Muri kuedza kuiita kuti ifanane neHollywood. Rangarirai, Hollywood inopenya, evhangeri inobwinya. Haukwanise kuenda munharaunda dzavo. Unofanira kuvaunza munharaunda dzako. Ndiko kwatinofanira kuvaunza. Tinofanira kuvaunza kuno, kwete kuti isu tiende ikoko. Hatimbokwanisi kuzvienzanisa navo. Hatidi kudaro. Vano vaiva nokutaima. Evhangeri rinobwinya neunyoro nekuzvininipisa. Ndiwo mutsauko uri pakati pekupenya nekubwinya. Zvino tinoona kuti ndakati kuvarume avo, ndakati nyaya yacho ndeyekuti imi varume munongori vezvemabhizinisi muri kuedza kuparidza evhangeri, hamufanirwe kunge muri kuita zvakadaro. Isu vaparidzi tine nguva yakaoma kurichengeta riri mugwara. Zvino imi machinda hamufanirwe kunge muri kuita zvakadaro. Muri kuedza kutora nzvimbo isiriyo, muri vezvemabhizinisi, asi musaedza kutora nzvimbo yeevhangeri. Zvino ndakati nyaya yacho nhasi muri kuedza kutaura kuti mune zvakawanda zvakadini. Zvasiyana zvakadini nemapendekosi epakutanga. Mapendekosi epakutanga vakatengesa zvavakanga vainazvo. mumwe muimbi muduku uko aiva murume muduku wakanaka ndinomuda aiva murume wakanaka asi akati hamba Branham handitombodi kupikisa shoko renyu kana kutaura chimwe chinhu chinopesana naro ndikati zvakanaka kana risiri shoko rashe zvinoone kodzero yokuzviita hama zvino iye ndokuti ndiyongwa yoga pamakakanganisa ndikati o kwete 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 ndikati mapendekosi epakutanga vakatengesa zvose zvavaive nazvo ndokuiisa pabasa rekwaiparidzirwa zvino ndokubuda vachienda zvino mumwe muparidzi aivepo akati ndicho chinhu chakaipisisa chavakamboita ndikati chii mweya mutsveni uchiita mhosvo akati handisi kudaro asi ndicho chinhu chakaipisisa chavakamboita ndokuti zvino pakauya kupesana mukereke vakanga vasisina misha kwekuenda ndikati ndicho chaicho chikonzero mwari akavaita kuti vatengese misha yavo zvadaro vakaenda kwese kwese vachiparadzira mharidzo munyika yose vakanga vasisina kumwe kwekuenda mwari vanoziva zvavari kuita ingovaregai vachiita basa tinoona kuti murume uyu akatora mudziyo unopiriswa zvinonhuhwira ndokutanga kuti avhese mudziyo achipirisa zvinonhuhwira rakanga risiri iro basa rake akanga ari mambo kwete muprisita zvino muprisita akamhanya shure kwake akamuudza achiti hamufaniri kuzviita murevhi woga ndiye anozviita uye imi hamusi murevhi zvinotora munhu wakazvitsaurirwa kuti azviite zvino imi hamuna kutsaurirwa kunashe muri mambo mwari vari kukuropafadzai zvakanaka asi hamuna kutsaurirwa kuzviita saka kazhinji katakaona zvipo zvichiedza kutevedzerwa vasina kutsaurirwa kudanwa kwacho uye takazviona zvose izvi tinozviona nhasi sezvazvaive kare kuona mumwe munhu achiedza kutevedzera mumwe munhu ane mweya mutsvene kudanidzira saivo votaura nendimi saivo uye zvadaro havazivi mwari kudarika kuziva kunoita hotentoti usiku hwemuijipita ndizvozvo kungotevedzera kuita sokunge ndizvo zvokungotevedzera asi regai ndikutaurirei ini makatarisa kune izvozvo rangarirai paunoona mumwe munhu achizvitevedzera pane chimwe chechokwadi pane imwe nzvimbo kana ndikawana dhora riri renhema chinongori chiratidzo chokuti rakagadzirwa kubva pane rechokwadi asi tinoona murume uyu uziya achiedza kutora nzvimbo yomuprisita uyu zvino pavakamumhanyira vachimuudza akashatirwa akatendeuka ndokuvazivisa ndinoita zvandinoda ndimi vanaani kundiudza zvokuita mungandiudze ini zvandinofanira kuita ndini mambo ndinoita zvandinoda zvino mwari akamurova nemaperembudzi pakare ipapo uye akafa aine maperembudzi muhasha dzake apo hasha dzake dzakanga dzasimuka ndipo paakarohwa nemaperembudzi zvino chakave chidzidzo kumuprofita muduku zvemazviro kwazvo mushure mekunge acherechedza murume uyu achikura ndokuwana PhD yake LLD yake nezvakadaro zvino ndokuedza kutora nzvimbo yakanga isiri yake akaona kuti akashatirwa nokuda kwazvo apo mumwe munhu akaedza kumuudza zvakanga zviri zvanzi rajehovha akatadza kuzvicherechedza zvino mwari vakamurova nemaperembudzi unova mufananidzo wechivi zvakanaka naizvozvi Isaya akadzidza kuti mwari vanoisa munhu wavo panzvimbo yake mwari ndiwo vanoisa hatikwanisi kutora mumwe munhu towana zvatinomuita mumwe mudzimai muduku pano nguva shoma yapfuura akandiudza kuti kana kuti akanga aine mukomana muduku waakanga ari kuzo akati akanzwa kuti ane kudanwa mudzimai akanga aine makore anenge 35 ndinofungidzira kudaro akati mwanakomana wangu ane makore anenge 14 anonzwa kuti ane kudanwa hamba Branham mungamuendesewo here kuti anowana PhD yake kana wozvimwe zvinhu zvakadaro kumuendesa kune imwe koreji mungarayira muchiti kudini ndikati yakanakisa yandinoziva ikoreji yemabvi akapfugama nemabvi ake ndikati anozoendako pakati pavo zvino chinhu chokutanga munoziva anotanga kuverenga masomo nezve zvose izvi uyewo nezve zvose zvakadaro zvino vanozobuditsa kunze mwari wose akanga ari maari ndakadaro kwete kungoshayisa basa zvinhu izvi asi ndiri kukuratidzai kuti vanotsauka kure nemutsara zvakadini tarirai one kuti chii chakaitika zvino mwari vanoisa munhu wavo panzvimbo yake nguva shoma yapfuura ndaiverenga imwe nyaya duku apo mumwe mudzimai muduku akanga aiva nechii chirwere cheche chemabayo kust louis missouri akanga achirwara zvikurusa uye vakati akanga ari kuzofa zvino akanga aine mwana akanga ari mukoreji saka akazouya neko kuzoongorora chiremba kuti aone kuti aifunga kuti akanga asarirwa nemazuva mangani okurarama zvino akati handifunge kuti achararama zvinodarika zuva rimwe kana maviri kana kupfuura nokudaro vakafonera mujaya uyu kuti chitouya kumusha amai vake vakanga varwarisa zvino mwanakomana muduku uyu paakawana telegiramu akanga ogadzirira kuenda ndokuwana imwe telegram amai vako vave nani zvino zvakanaka chirega kuuya saka zvino mushure munenge megore saizvozvo mukomana akauya kumusha sezvaanoita kamwe pagore paakasvika kumba akati hambai mushure mokunge avakwazisa akati munoziva handizivi pamakange muchirwara zvikuru hamuna kundiudza zvakanyatsoitika vakati o mwanangu ndine chimwe chinhu chokukutaurira vakati unoziva kachechi kari zasi kwemugwagwa uko zasi uko kune vanhu vanodanidzira saizvozvo vachichema nekungoenderera ndokuti hongu vakati mufundisi wacho anotenda mukunamatira varwere ndokuti mumwe wemadzimai akauya ndokunditaurira vakati chiremba akandiudza kuti ndakanga ndasarirwa nemazuva mashoma okurarama ndokuti zvino vakatumira ndokuwana vaida kutora mufundisi uyu kuti auye kuzondinamatira zvino mudzimai uyu ndizvo zvaakaita zvino ini ndikati zvakanaka zviro kwazvo itai kuti auye ndokuti unoziva akatouya ndokuti ndokuverenga gwaro kubva imu mubhaibheri uye vakati akauya ndokuturika maoko pandiri ndokundinamatira zvino unoziva fivheri yakabva yapera ndikabva ndapora zvino vakati o mwari ngavarumbidzwe akati amai amai zvino munoziva zviri nani kudarika izvozvo vakati oh kwete kwete mudikani ndokuti zvakanyatsoitika vakati mwari ngaakudzwe ndiri kukutaurira vakada iye ndokuti zvino mave kuita sevanhu vaye ndokuti hamufaniri kudaro amai vakati asi ndokuti mudikani akanyatsoverenga kubva mubhaibheri akaverenga kubva pana Mariko chitsauko 16 zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda hezvino izvi zviri pano vakati isuta izvi zviri pano apa o ambai vanhu vasina kudzidza vari zasi uko ndokuti vanhu vari zasi uko havana kudzidza akati vanongori vanhu varombo marara seari mumugwagwa nezvakadaro vanomhanyiramo asi mufundisi iyeye ndokuti takadzidziswa mukoreji kuti mumariko 16 kubva pandima 9 zvichienda mberi haana kufemerwa amai vakati mwari ngaakudzwe iye ndokuti amai komaniswa nei vakati ndanga ndiri kungofunga hangu mwanangu kana mwari vachigona kundipodza neshoko risina kufemerwa ko vachazodini nerakafemerwa saka ndinofunga kuti ndizvo zvakabva zvapedza dambudziko hazvidaro here kana risina kufemerwa richipodza ko rakafemerwa richadini ndizvozvo shamwari dzangu hongu changamiri zvino kuedza kutora nzvimbo yemumwe mwari ndivo vanoisa munhu wavo mwari vanoisa munhu wavo panzvimbo haafaniri kutora nzvimbo yemumwe haufaniri kudaro zvino chiratidzo mutemberi mutemberi akaendako paakazviona Isaya akazviona Ezekiya kuti chii chakanga chaitika kwaari zvino ndokuzofa uye kwakange kwambove nene ndinoreva Uziya uye akange aiswa kumusasa unogara vane maperembudzi zvino mwanakomana wake ndiye akazotonga panzvimbo yake zvino Isaya akaita kunenge kufinhikana nokudaro akaenda kutemberi rimwe zuva kuti abvise chinhu ichi muchipfuwa chake ndinofunga kuti ndicho chinhu chakanaka chokuti tose tiite kuenda kuimba yamwari woendako kunodzikinura mweya wako wobvisa chinhu kubva mupfungwa dzako saka Isaya wakadzikako ndokutanga kunamata aka kwaigona kunge ari masikati zvino iye kana kuti mangwanani ngwanani handizivi saka akaenda paaritari ndokutanga kunamata zvino akatanga kunamata kusvikira anyatsoperera zvino ndiyo nzira yacho akanga aona zvaakanga akatarisa pano pasi kuti zvakanga zvakundika kuti uyu mambo akanga aropafadzwa namwari mambo uyu mukuru ane masimba panyika yose asi zvakadaro akakundika zvino akanga asisazive zvokuita zvino ndokutanga kunamata zvino pakarepo akasimudza musoro wake ndokuona mambo chaiye akaona mwari vari pakakwirira kumusorosoro mupendero wehanzi dzavo waizadza matenga akaona chinhu chaicho chokutarisa muenzaniso wamaziro kwazvo kana ukatarisa woedza kuita mumwe munhu muenzaniso wako zviro kwazvo unokundika nokuti iye achakundika asi vaiedza kutaura kumuprofita usatarise kumunhu kana kune zvinotaurwa nemunhu tendeutsira meso ako kwandiri pamwe nezvandakataura tarira kumusoro kuno kwete chigaro choushe chepanyika asi chigaro choushe chekudenga chakasimudzirwa kumusoro kumatenga uye mupendero wehanzu dzake waizadza matenga zvino akatarisa kumusoro uye nokutarisa mutemberi mutemberi akaona mwari vakasimudzirwa kumusoro ndokucherechedza maserafimu okudenga. Jino maserafimu aya haazi ngirozi. Jio anufani kwa kunge ali iyo anupisa shipiriso. Nogulewelela nzira yo uyo anemosha. Jio anupisa shipiriso. Chifugizo chakataurwa chaiva pazisipa iji. Zichiradiza kuti mwari mchene chene. Mwari mchene chene. Uyu aidani zira nenzu rao ripa msoro mchene 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 ishe mwari sabasimba mchene 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 chaimo muupo wa mwari rangari rai agang ari maserafim nema keribi anochengeleza nzimo chene jiwo anotola chipiriso ojipirisa zino hano ipano achirarama chaimo muupo wa mwari achirani zira mchene mchene Muchene, ishe mwari sabasimba. Ngati tarisei masikiko au kweshinguwa. Tunona kuti aya aiva jipuka jine mapapiro matanatu. Aiva ne mapapiro maviri, akafukiza ziso zao. Mapapiro maviri, akafukiza tsoka zao. Uye achibururuka ne mapapiro maviri. Fungai mapapiro maviri, akafukiza ziso zao. Kutanga zinolevei. Ngati one kuti mapapiro maviri, akafukiza ziso zao. Anolevei. Kana mwari ari mchene, zoguti ngirozi chene, nema kerubi, zino fugi zazo so zazo. Kuti zimire mubo wake, ko isu, tichamira sei. Kuti tichamira rini, tose tinofani kwa kumira mubo wa mwari. Die mutongi mukurusa, uye tose tichamira mubo wake. Zino ngirozi chene, zisira kumbozima ulichirichi. Zaka sikwa ziri jisikwa zaka tsaurwa. Uye kutijimire mubo wake. Jisifani la kufugiza uzo wazo uchene. Kutijigarepo. Kana njirozi. Jisifani la kufugiza uzo zazo. Jichene. Kutijimire ibabo. Kwa isu tisadiniko. Kutijikwani sekurarama mubo wa mwari. Sama simba. Kana tika gana mubo wake. Tine jifugizo. Zagareo. Ropa. Rajezo Kristo. Jizozo. Diko kuremekeza. Zvaireva kuremekedza muupo hwaMwari. Muzuva rino hapana ruremekedzo. Oh, zvishoma zviripo, zvinongori zvishoma nana. Chii, unoona vanhu vachiseka kune chinonzi chiKristo. Chii chichaitika kumunhu iyeye? Kana Mwari vachinge vatumira chimwe chinhu panyika, zvinovochiona chichishanda zviri maererano neshoko. Zvino munhu otaura pamusoro pazvo nokuita dambe nazvo. Munoziva zvakataurwa neBhaibheri. Jesu wakati, kumhura mweya mutsvene uye hazviregererwi. Oh, vanoti ndezva diabolosi. Chenjera zvaunotaura hama. Hanzadzi, chenjera zvaunotaura mutadzi, hazviregererwi. Jesu wakati, kutaura shoko rimwe rinozvipikisa, hazvife zvakaregererwa munyika ino kana munyika inouya. Onai zvaachangopedza kuita, kunzvera mwoyo, kuvaudza pfungwa dziri mumwoyo yavo. Zvino wakati, ndiBherizabhabhu, kudana mweya waMwari kuti mweya wechina, diabori. Achita basa la Mwari. Zino akati ndinokuregererai. Yananisi yakanga isati yaitwa panguva iyoyo. Asi uye Jesu akanga asati afa. Asi ndokuti kana mweya mutsvene uchinge wauya. Kutaura zvinopesana nazvo. Haufe wakazviregererwa. Kana mweya mutsvene achinge auya. Kuzoita basa rimwe chete iro raaimboita kare. Hazviregererwi. Vanhu vasingaremekedzi. Chii chimwe chatingatarisire kunze kwekutongwa? Nyika ino yaramba Mwari. Nyika ino, vana Billy Graham na vana Oral Roberts vakawanda vaparidza zvine simba munyika ino. Nevamwe masoja makuru emuchinjikwa vakafamba nemunyika ino vachiparidza evhangeri. Uye zvatekeshera gore rose. Chivi chiri kuramba chichiwedzera. Aiva muvhangeri mukuru Billy Graham akati nerimwe zuva mune mumwe wemisangano yake paakanga aenda kuNew York akati aitenda kuti New York yakanga yawedzera neuwani hwakawanda hwechivi kubvira parumutsiro rwake ikoko. Akati paakanga ari kuno kuCalifornia, Los Angeles. Akati mumakore gumi kana gumi nemashanu kubazino kuti munhu wose achange ave kufamba akatakura kafuti kemuhomwe kana zvimwe kuti azvidzivirire. Havana vachengetedzi vemutemo vakakwana. Chivi chatekeshera.
Oh,
chiviko. Kusaremekedza Bhaibheri. Varamba kugamuchira mukana wavo. Vaumhura pamwe nokuita dambe nawo. Ndizvozvo. Zvino ngatichizunzai pedyo. Tarirai makereke zvaita. Kana mukawana munhu ane simba remazviro kwazvo raMwari. Rakakwana. Rakakwana paari. Achiudza vanhu pamusoro penzira dzavo dzechivi. Vanoita mumwe munhu anovaudza kuti vanofanira kubarwa patsva. Kwete kukwazisa ruoko. Kana kuuya kuzotora sarudzo. Vanofanira kubarwa patsva. Kwete kuisa zita rako mubhuku. Kana kujoina kereke. kana kugwina namaoko kana kusaswa kupi zvako kana rumweo rubabatidzo asi kunge wabarwa nemweya wamwari wakapatsanurwa upenyu hwamwari uchirarama mauri uchizviratidza nemo kwete zvanhasi chete mangwana asi mazuva ako ose uine mufaro mumiedzo yako nematambudziko unoramba uchienda mberi uchiziva kuti nzira yakazaruka mberi kwako yekuenda mukubwinya ndiyo mhando yeevhangeri kana uchinge wawana wakadaro iwe woriparidza zvino ugodzokazve gore rinotevera ipapo vanenge vari zvimwe chete chinhu chimwe chete kungoti vanenge vawedzera kuipa zvichiwedzera nokuwedzera paunonyanya kuparidza uchizvipikisa ndiko kuwedzera kuipa kwazvinoita chinyiko kusaremekedza zvino zvikamu makumi mapfumbamwe nemashanu kubva muzana evanhu ava vanoenda kukereke vane mazita avo mubhuku vachizviti makristu varume vanozviti makristu vanoputa nokunwa nokuchovha njuga nokutaura zvinosetsa vanhu zvinonyadzisira madhikoni akawanda pabhodhi vane madzimai mumwe vaviri nevatatu nevana ichokwadi zvinonyadzisa madzimai achiimba mukwaya vakagerwa vhudzi bhaibheri rakati mudzimai uyu munhu akazvidzika vaine pendi kumeso kwavo pane mudzimai mumwe akambopenda kumeso kwake mubhaibheri aiva jezebheri mwari vakamudyisa nembwa saka muri kuona zvaanofunga pamusoro pazvo zvino ukauya kuzovataurira nezvazvo gore rinotevera ukadzoka vanenge vaipa kudarika zvavakanga vari pakutanga havaremekedze havana rukudzo havana pfungwa dzokugona kuzvibata regai ndikuudzei chimwe chinhu madzimai mandara nechemberewo zvakare munofamba makapfeka hanzu idzi hanzu idzi dzinobata nezvikabudura unoti hamufaniri kunge muchitaura zvakadaro hama Branham ndinofanira kudaro ibasa rangu ino iyi ipurupiti pane mumwe munhu akandidana nguva shoma yapfuura mumwe wevavhangeri vakuru vependekosi vari munyika akati iwe siya vanhu ava vakadaro ndikati ndiwe ani kundiudza kuti ndivarege vakadaro akati ndinokudai uye ndokuti shumiro yenyu ndeyekunamatira varwere ndikati kuparidza evhangeri hama zvino akati onai hama Branham ndokuti handiti vanhu ava vanotenda kuti ini muri muprofita ndikati handida kumboti ndizvo zvandiri ndakadaro akati asi vanotenda kuti ndizvo zvamuri ko madiniko kudzidzisa madzimai aya kuti vanogamuchira sei mweya mutsvene uye nokuti vanogamuchira sei zvipo pamwe nekuita zvimwe zvinhu panzvimbo yokungogara muchivatsiura nokuda kwemapfekero avari kuita pamwe nezvavari kuita madiniko kuvadzidzisa zvinhu zvakadaro kuti zvigovabatsira ndikati ko ndingavafundisa sei masamho vasati vave kuziva maabc avo munoziva kuti abc chi tenda kristu nguva dzose ndizvozvo zvino munozviitireiko munozviitirei zvinoita sekunge pane kumanikidzwa kuri pavari chimwe chinhu chiri kuvadzivisa kuti vazviite zvinoiita sodhoma yechimanjemanje ndiyo nguva yacho yatimire mairi yokuti zvinhu zvinonyangadza zviri kuitika munyika nhasi zvino akati zvakanaka onai ndikati kwete handina zvirongwa zvandinobhadharira mari handina kereke inondituma kwete changamiri zvino ndikati akati ibasa remufundisi kuzviita ndikati asika havasi kuzviita zvino zviri kune mumwe munhu rimwe inzwi rinofanira kudanidzira richizvipikisa nokuti zvakashata zviro kwazvo zvakashata remekedza zvipe kukudzwa mumwe mudzimai wechidiki akati kwandiri pane imwe nguva akati vaBranham havachagadziri dzimwe hanzu kunze kweidzodzi ndikati vachiri kutengesa machira uye vane michina yekusona ndizvozvo rega ndikuudze chimwe chinhu mudzimai unogona kunge wakachena uye wakazvibata nezvose zvaunogona unogona kunge uchirarama zvakatendeka kumurume wako mukomana wako sezvaungagona asi nerimwe remazuva pachigaro chekutonga uchapindurira kuita upombwe kana ndisina mhosva une mhosva jesu wakati uyo anotarisa mudzimai womuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make zvino kana mutadzi uyu akakutarisa zvakadaro uye akaita pfungwa dzakadaro pamusoro pako achazvipindurira nezuva rekutongwa uye kuti wakazviitirei iwe wakazviratidza kwaari wakazvimanikidzira mune dzimwe hanzu nezvimwe zvakadaro izvozvo zvinonyadzisa uchatozozviita mudzimai zvino ini varume munozviti makristu munofanira kunge muchitonga musha wenyu murega madzimai enyu achiita zvakadaro tendeukai kana kuti musha wenyu wose unoparara unogona kusazondida mushure meizvi asi ndichakutaurirai chokwadi nokuti maoko angu achange asunungurwa kubva kuropa pandinouya pachigaro chekutonga ndicho chinhu chechokwadi munoona Teerera hama, pane inzwi rinoenda nechiratidzo munoziva. Zvino zvakafanira kuti urinzwe. Kwete rangu, asi izvi ndizvo zvakarehwa neBhaibheri. Ndizvozvo. Oh, ndinoziva kuti zvinoita sezvechinyakare. Asi ndizvo chaizvo zvakataurwa neBhaibheri. Uye ndizvo zvatinofanira kunge tiri. Ngirozi dzinotofanirwa kufukidza zvinhu zvadzo kuti dzimire bupo waMwari. Uye madzimai, Bhaibheri zvarakati, chinhu chisina kuchepa. Kana kuti kuzvichepesa kuti mudzimai atobona mate. Iye vhudzi rake rakagerwa. Haana kodzero dzekuti anamate. Uye munomuisa mukwaya. Nokutozomuita muparidzi. Ndizvozvo. Ndinoziva kuti zvinokuitai kuti musanzwa zvakanaka zvishoma. Asi munoziva samai. Vaiwanzonditi maererano nokudya mafuta efuta. Kana akasakuita kuti urware haakubatsire. Nokudaro ndizvo zvimwe chete neivhangeri. Inofanira kukuita kuti ufunge. Ichokwadi. Varume nemadzimai mose mose mune mhosva. Mativi ose matanhatu. Kume kwacho, nehafu, ye dozen, kune rimwe racho. Ndipo chaipo patimire, hapana uremekedzo. Zvisinei kuti shoko rinoti kudini. Saka zvakanaka, ndinotenda kuti zvakanaka. Uri kungofungidzira kuti zvakanaka. Bhaibheri rakati hazvina kunaka. Zvino kufungidzira, kuita chinhu usina mvumo. Hauna mvumo yaMwari yekuzviita. Maseminari aya, nezvikoro nezvimwe, vanotendera zvinhu zvakadai. Zvinonyadzisa, zvinoisa majaya, vashumiri vechidiki, mugwara risiri iro, kuti vatevere imwe dzidziso yeBhaibheri yakagadzirwa nevanhu panzvimbo yeshoko raMwari. Ndosaka vasingakwanisi kutenda mari dzechokwadi yemazviro kwazvo. Ndosaka vasingagoni kuva nezvinhu izvi mukereke. Ndosaka vakamisa panze mumazuva ekupedzisira. Havana ruremekedzo. Muhupo hwake. Muhupo hwake hunogona kudzika. Vanosekesa nokuputitsa chingamu. Vachifamba-famba, vachienderera kunge hameno zvazvo. Vasina kana kuremekedza muhupo hwake. Zvino hapana kuremekedza zvachose kuna Mwari kana vanhu vake. Sei, vanozviitirei? Zvinonyatsoteereresai. Vanozviitirei? Havacherechedze hupo hwake. Havafungi kuti ndiMwari. Munofunga here imi kuti mudzimai uya angadai akanyatso kana musoja uya kuti angadai akamurova kumeso uye nokuisa chidhende kumeso kwake nokumurova mumusoro ndokuti zvino kana uri muprofita tiudze kuti ndiani akubata. Dai murume uyu akaziva kuti ndiMwari waakanga ari kurova, munofunga here kuti angadai akazviita? Munofunga here kuti musoja uye akadhakwa angadai akadzura ndebvu kubva kumeso kwake nokusvipira kumeso kwake nemakararwa nemate kumeso? Dai akazviziva izvozvo kuti aiva mwanakomana waMwari? Akanga asiri kuzvicherechedza. Zvino nhasi zvinonzi nevanhu boka remupengo havasi kucherechedza kuti Mweya Mutsvene uri kushanda muvanhu ivavo. Uye vanongoita zvese zvese vasingazvicherechedze, vasingacherechedze upo hwake. Munoziva sezviri chitaurwa chakare. Vamwe vavo vanoti, ndinoenda kumusangano kunoseka, ndinoenda kumusangano kunotsvaga mhosva. Zvinonzi mapenzi anofamba negogodo panotyiwa kufambwa napo nengirozi. Havacherechedze Mwari, ndicho chikonzero. Wadini kuvasa Dhavhidha? Dhavhidha akati, ndinomuisa nguva dzose mberi kwangu. Ndosaka akati, handisi kuzotsukunyuswa, nokuti Mwari vanogara nguva dzose mberi kwake. Hongu changamire. Zvino kechipiri, akafukidza tsoka dzavo. Chii? Akafukidza tsoka dzavo. Zvairevei? Kuzvininipisa. Kufukidza meso avo zvaireva ruremekedzo muupo hwaMwari. Kufukidza tsoka dzavo zvaireva kuzvininipisa muupo hwake. SaMozisi muupo hwake achibvisa shangu dzake akafukura tsoka dzake. Pauro paakawana Jesu shongo yemoto akawira pasi akabva patsoka dzake. Paifanira kunge pari ipo pane tsoka dzake akaisa chiso chake kuzvininipisa. Johani mubhabhatidzi, muprofita uya mukuru wokutanga kuva panyika mushure memakore mazana mana. Asi akati, handina kukodzera kubata tsoka dzake kusunungura tambo iri pashangu dzake. Unoona, ayo aive patsoka dzake akafukidza zvaireva kuzvininipisa. Cherechedzai zvino muranda uyu pamberi paMwari. Chiso chake chakafukidzwa mukuremekedza. Tsoka dzake dzakafukidzwa mukuzvininipisa. Hongu, uye kunyatsoziva, nyatsoziva huduku hwako. Isu tose tiri kuedza kuva mumwe munhu mukuru. Ndini chiremba nhingi-nhingi, mukuru nhingi-nhingi, wekwakati nekwakati. Hapana zvauri, izvozvo. Zvinongori, hapana zvauri. Kana uchida kuziva kuti uri mukuru zvakadini, isa munwe wako muchidziva chemvura. Wouburitsa, ugowana kuri pawanga wakauisa. Maona, hapana chiripo ipapo. Zvino ndizvo zvatiri. Mwari vanogona kushaya basa nesu. asi isu atikwanise kunge tisinavo uriani iwe maona kunge uchicherechedza uduko wauri nzira yekumusoro kubvira zasi uyo anozvininipisa achasimudzirwa uyo anozvisimudzira achaderezwa nguva shoma yapfuura ndakakokwa kuchicago neboka revachene kuti nditaure mumwe mushumiri mukuru wepentecost ikoko aiva kuda nemadegree mana emucorege nezvimwe zvakadaro zvino akanga asingadi matauriro angu akatyoka tyoka ikoko pamberi pekanzu huru iyo yavakanga vachazova nayo nokudaro akanga aine mumwe munhu akanga abva kune chimwe chikoro chikuru chebhaibheri kuti auye chikoro chikuru chebhaibheri chemuchicago kuti ataure zvino murume uyu akataura zvino zvaakanga ari kuzoita akauya ipapo ndokuzviidza vanhu vaya pane zvose zvaaigona kufunga kuti vakanga vakatsauka zvakadini kutenda kuti kune mweya mutsvene nezvimwe zvinhu zvose zvakadaro pamberi pevanhu vechipendekosti akaendako akasimudza dundundu rake nekokora yakapindurudzwa akapfeka suti inenge tukusedho ndokukandira zvinyorwa zvake zvose pose papuratifomu akanga akanyatsozvironga zvine unyanzvi zvokuti aikwanisa kutsanangura bhaibheri zvokuti kana mwari hapana chaaiziva nezvazvo zvino chinhu chokutanga munoziva imi akaona kuti vanhu havasi kuzvigamuchira akaendera mberi achitaura zvimwewo zvakadaro zvino ivo vakangoramba vakagara vachitarisana hazvina kugamuchirika kumhando yakadai yevanhu mapendekosti saka mushure mechinguva akaona kuti akanga akundikana ndokutora zvinhu zvake ndokuzviisa mhapwa yake nokufamba achibva papuratifomu musoro uri pasi wakarembera mumwe mutana mutsveni akanga akagara kumadziro akati dai anga akwira semadzikiro aaita angadai adzika semakwiriro aaita ndizvo nzira yazvinogona kuvawo zvakare zvininipise ona kuti unogona kuzvideredza zvakadini kwete zvaunoziva zvausingazivi rega uzvininipise pamberi pamwari zvino tinoona chetatu raibhururuka nemamwe mapapiro maviri zvino cherechedzai kutanga iro muupo hwamwari rairemekedza uso hwaro hwakafukidzwa chepiri rakazvininipisa pamberi pamwari tsoka dzaro dzakafukidzwa zvino mapapiro aro aitevera raibhururuka zvakariisa pakushanda basa ini zvangu ini mwari vakanga vari kuitei vakanga vari kuratidza muprofita zvinofanira kunge zviri muranda wavo akagadzirirwa mwari vakanga vari kuratidza ava varanda vangu ava ndevangu tarira uone kuti vanogadzirirwa sei kuremekedza kuzvininipisa uye nokuita basa ndizvo zviri varanda vamwari ini zvangu ndizvo zvatinofanira kunge tiri kuremekedza shoko ramwari kuzvininipisa nokuitira mwari basa semudzimai paakadanirwa kuita basa akauya paakati uyai muzoona murume anditaurira zvandakaita chiratidzo chake chakamurunzira kuti aive mesiya mudzimai akati changamire tinoziva kuti mesiya ari kuuya zvino unofanira kunge uri muprofita tinoziva kana mesiya auya achatitaurira zvinhu izvi munoona aitarisa kuti achati zvakanaka mesiya ari kuuya nokukasika ndiri kungofanirinda mberi kwake asi akati ndini iye zvakabva zvaisa mudzimai pabasa zvino akatanga kubata basa hawaigona kumumisa zvakaita seiva iri kubvira sokureva kwandakaita pane umwe usiku pane mhepo yakawanda hawaigona kumumisa hoyo akadzika achimhanyira muguta uyai muzoona murume andiudza zvinhu zvandakaita handiye here mesiya maona akanga ave kuita basa chii chaakaita akauya kutanga ndokuzvininipisa ndiunzirewo mvura yokunwa ndokuti handiti madzibaba edu aimwa kubva mutsime iri nezvimwe zvakadaro uye mudzimai akati zvakanaka ndichakupa mvura yekunwa hauzouyi kuno mudzimai changamire ndipeiwo mvura yacho munoona akange akazvininipisa panyaya yacho uye paakazvininipisa zvino jesu akamuratidza chiratidzo chamesiya zvino izvozvo zvakamuita kuti ashande basa akanga agadzirira kuchienda zvino akanga agadzirira kutaurira munhu wese waisangana naye maona chaizvoizvo patsika dzenyika dzekubabvazuva varume vangadai vasina kumboteerera mudzimai uyu mudzimai akadai haana zvaanogona kutaura pakati pevanhu zviro kwazvo haana hapana chaanogona kutaura asi imboedza kumudzivisa akanga ave kuita basa aitofanira kuudza mumwe munhu uyai kunze kuno mugozvionera murume wacho andiudza zvandakaita handizvo here zvatagara tichitsvaka handizvo here zvinotaurwa nemagwaro kuti mesiya kana auya achaita izvi akange ave kuita basa nokuti akanga azvininipisa zvino mwari ndokupinda maari petro Paka tola shokorake, paka kukudza, usiku hose, semu batu woho ikoko, jino aga zoka, aga ozwa moyo, asina hove, we semu batu chai we hove, anuziva kuti chinoreve kushaya hove. Jino chokutanga, akanga asuka mambure ake, nukwa yanika, pama hombi kombi, achia omesa, jino jesu aga uyako, nuku kumbira chikepe chake, aga pariza. Jino akati, Simoni, endesa chikepe kwa kadzika, ugo dzikisa mambure kuti ubate hove. Zokera ipapo, pawaka kukudza usiku wese, zokera ipapo, pawakanga uchishingaira, awa yoga yoga. Ugo dzikisa mambure kuti ubate hove zakawanda, ubata kukuru. Zvino tarirai, akati, ishe, tashingaira usiku wese, uye hapana chatawana. Asi pashokorenyu, ishe, ichadzikisa mambure, pashokorenyu, dizozo, tora mwari, pashokoravo. Zvino paka dzikisa mambure, akabata hove zakawanda. Zvokuti mamburi akatanga kutsemuka. Zvakamuita kuti ashande basa. Hongu changamire. Runziro ya Jesu paari. Yakamuita kuti aite basa. Ndokubva akandira pasi mamburi. Zvino Jesu ndokuti usatya. Kubva zvino uchabata vanhu. Murume bofu. Paakapodzwa agere pamusuo uye kana kuti agere mumugwagwa. Zvino vafarisi vakati wose aipupura nezvake kana aiva nechokuita naJesu aizodzingwa mutemberi. Ivo vakauya ndokubvunza baba namai vakati akura mubvunzei akati murume anonzi Jesu andipodza. Ndokuti murume uyu mutadzi haasi wemapoka edu hatizivi kwaakabva. Rumbidza Mwari akati zvino zvokuti mutadzi here kana kuti kwete handizivi. Akati asi chinhu chimwe ichi ndicho chandinoziva kuti ndanga ndiri bofu zvino ndave kuona. Ndokuti chinhu chinoshamisa kwandiri ndimi munofanirwa kunge muri imi vatungamiriri vepamweya munguva ino uye murume uyu azarura meso angu asi hamuzivi kwaanobva. Chii chaakaita? Akatanga kuita basa. Ndizvozvo zvakamuisa pakuita basa. Nokuti akashambadzira mbiri yake ikapararira munyika yose. Vanhu nezva rePentecost Jesu paakavaudza kuti vamirire kumusoro ikoko uye kuti vaizokudzika zvino apo Mweya Mutsvene wakadzika pavari nezva rePentecost pavakanga varunzirwa neshoko raMwari rakaratidzwa. Zvino rangarirai Jesu wakati mirirai paJerusarema kusvikira mazadzwa nesimba rinobva kumusoro. Vakamirira kwete mazuva masere kwete mazuva mapfumbamwe. Vakamirira mazuva gumi kusvikira vimbisi yaratidzwa. Zvino Mweya Mutsvene wakawira pasi ndokuzvipatsanura uye ndimi dzemoto ndokugara pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Zvino pavainge vari kurunzirwa neMweya Mutsvene vakatanga kuita basa vachidzedzereka sezvidhakwa vachidanidzira vachitaura nendimi vakabuda ndokuenda mumugwagwa. Vakati vanhu ava vakaguta newaini itsva iye Petro akasimuka ndokuti izvi ndizvo zviya zvakataurwa nemuprofita Joeri zvichaitika nemazuva okupedzisira. Chii chazvakaita? Zvakamuisa pakuita basa. Uchakuisa iwe pakuita basa. Kana usinawo, uchakuisa pakuita basa. Pauchaona shoko raMwari richizadzikiswa. Zvataona mazuva ano okupedzisira zvinofanira kutiita kuti tipinde pakushanda basa. Zvinofanira kuzviita kana tikangozviita noruremekedzo nokuzvininipisa. Shongo yemoto mberi kwaPauro yakamuisa pakushanda basa. Uye nhasi patinoona shongo yemoto imwe chete nesigns nezvibereko zvayo nezvayakavimbisa ichiita kuti shoko mazuva ano okupedzisera rizadzikiswe nemazvo. Zvinofanira kutiisa pakuita basa. Nokuti chiratidzo chakapuhwa sezvazvaiva mazuva esodhoma nguva shoma sodhoma isati yatsva ndizvo zvachange zvakaita pakuuya kwomwanakomana wemunhu acharatidzwa zvakare mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvinofanira kuisa nhengo yose yemutumbi wakristu kuita basa uchiunza wose waunokwanisa nokuti ino inguva yokupedzisera. Ndiko kudana kwekupedzisira kudana kwekupedzisira. Shoko neshoko rakazadzikiswa. Zvinofanira zviro kwazvo kutiisa pakuita basa. Isu semuprofita takaona magumo emasangano akazvisimudzira akarasikirwa nenzvimbo dzavo muna Kristu, akarasikirwa nokubatirira kwavo pashoko vachigamuchira zvitendwa. Uye takaona zvakaitika kwavari pavakazviita vakafa pamweya. Tinoona zvakaitika kumaLutheran pavakaramba kudana kwaWesley. Tinoona zvakaitika kumaMethodist pavakaramba kudana kwePentekosti iye zvino kumaPentekosti. Maona, takaona varume vakazvikwidziridza sezvakaita Uziya uyo akaedza kutora nzvimbo yehofisi yakazodzwa. Hofisi yemunhu mukereke yakazodzwa, kwete kuiswa, yakazodzwa kereke mu mufudzi, muvhangeri, muprofita, muapostori, anofanirwa kunge ari mahofisi amwari akazodzwa, kwete akasarudzwa nemunhu. Munhu akamboedza kusarudza hofisi iyi pane imwe nguva ndokuikandira mujenya, matiya anosuwisa, hapana kana chaakaita, asi Mwari vakasarudza Pauro. Zvino ane zvaakaita nokuti akanga akazodzwa. Zvino takaona vabati vezvigaro izvi vachiti, uyu ndi mubhishopi mutsvene nhingi nhingi, uyu ndi mukuru nhingi nhingi, uyu ndava nhingi nhingi. Hazvina chazvinoita. Asi kana Mwari akauya otora simba, zvino tinoona chizoro chemweya mutsvene chichisimbisa shoko raMwari. Zvino kushanda kwechiratidzo pamuprofita zvakaita sei kumunhu uyu akazvarwa ari muprofita? Rangarirai, akanyora Bhaibheri rose. Pane mabhuku 66 aIsaya uye nemabhuku 66 eBhaibheri. Rinotanga semuna Genesi, pakati pebhuku ndipo panouya Testamende itsva, Johani Mubhabhatidzi. Zvino rozoguma mumireniyamu. Muprofita mukuru, mumwe wevaprofita vakuru savatakambowana aiva Isaya, uye ndizvo zvaakaberekerwa kuti azove. Asi paakamira muupo hwaMwari, chii chazvakaita kuti muprofita aite? Muprofita akati, ndine nhamo nokuti ndiri munhu ane miromo yakasviba kuuya muupo hwaMwari, uye nogona mudziyo waMwari wakazodzwa zvechokwadi. Zvakaita kuti muprofita apupure kuti aive mutadzi. Ndizvo zvazvinofanira kutiitawo kwatiri. Zvinofanira upo hwaMwari hwakazodzwa, paakaona rimwe richidanidzira uye mbiru dzichizungunuka, uye ngirozi idzi dzichifamba dzichienda nekudzoka, dzichiratidza kuti dzaive mberi kwaMwari uye kuti dzaive varanda vaMwari vakazodzwa. Zvino dzakadanidzira iye aive mutadzi. Chii chakaitika zvino paakanga agadzirira? Zvinoteererai mukuvhara. Akanga agadzirira kupupura kuti aive mutadzi. Ndine nhamo nokuti ndiri munhu ane miromo ine tsvina, uye ndigere pakati pevanhu vane miromo ine tsvina. Ndine nhamo. Zvino ngirozi yakatora mubato ndokutora zimbe kubva paaritari ndokuribata mumaoko ayo ndokuuya kuzomuchenesa naro. Zvino kwakazouya kucheneswa mushure mokureurura kwake. Zvino kana muprofita akadanwa akasimbiswa kuva muprofita waMwari muupo hwaMwari, achiona uduku hwake, akanga akagadzirira kupupura kuti aive mutadzi, ko iwe neni tinofanira kuitei? Asi munoziva here zvatinoita? Tinotarisa kudii? Tofamba tichibva tichiseka, ndipo patimire kusvikira kucheneswa kwauya. Tarisai Isaya, ndinoda kuti mucherechedze chimwe chinhu zvakare. Mwari havana kushandisa mabhuku nedzidzo yeBhaibheri nemutauro zvedzidzo yeBhaibheri kuchenesa muranda wavo. Vakashandisa moto, havana kungoshandisa zvitendwa kuchenesa muranda wavo. Vakatora moto kubva paaritari. Zvino kana Mwari vachizochenesa munhu nhasi, unofanira kunge uri moto wemweya mutsvene unocheresa munhu, kwete kuverenga bhuku nokuita zvokuti kana rimwe bhuku rakanyorwa nanhingi nhingi. Mumwe mushumiri mukuru muno mucalifornia akati pane rimwe zuva akanga aine bhuku regore rinopesana naye. Bhuku regore iBhaibheri, ndizvo zvarangogara riri. Bhuku regore ibhuku raMwari nguva dzose. Zvino Mwari vakashandisa moto kuchenesa muranda wavo. Zvinotevere, mushure mokunge areurura mukuzvininipisa kuti aive akatadza, zvino kwakazouya kucheneswa. Zvino mushure mokucheneswa kwakazouya kutumwa. Munoona, ndipo pane dambudziko. Vamwe vedu tinoda kuedza kutanga tatumwa tisati tacheneswa. Maona, tinoti zvakanaka, ndichatevera zvakati. Tinofanira kutevera Mwari. Idzo ngirozi dzakaita chinhu chimwe chete, dzakagara muupo hwaMwari, dzakazvininipisa dzichiremekedza uye dzichiita basa pamberi paMwari. Zvino kwakazotevera kutumwa mushure mokureurura nokucheneswa. Ndipo apo Isaya wakachena akadanidzira, ndiri pano nditumei. O hama hanzvadzi, kana pakambova nenguva iyo vana Isaya vanofanira kuuya kuimba yaMwari kuzocheneswa, kana pakambova nenguva yokuti nhengo yekereke inofanira kunyatsouya yoreurura zviri zvayo, kana pakambova nenguva yeuyo akadzokera kumashure. Pafungei usiku hwakatsva Sodhoma, unofunga kuti vanhu vangaani vakafamba vachibva pamharidzo yengirozi dziya? Unofunga kuti vanhu vangaani vasina kuita hanya nekunzwa izwi ravo, uye vakaparara usiku humwe chete ihwohwo, uye havachazovapo zvakare kunze kwekurangwa kwavo mugena sezva zvaiva mumazuva anoa vanhu vangani vakamuseka vakaita dambe naye uye vachingouya kuzomunzwa vachiti tichaendako kunonzwa mupengo wakwegura uya achibvotomoka zvakare kungoti timbononakidzwa vosimuka vofamba vachienda vorega kana kumbomuteerera achiparidza zvinhu zvakangosiyana siyana uye vakaparara mukutongwa uko kwaaiparidza Amosi muparidzi uya muduku achiziva asingazivikanwi kwaakabva muprofita Chizoro akauya ndokutarisa zasi kusamariya panguva iyoyo mhanza yake ichipenya ndebvu dzake chena paakasvika pamusoro pegomo akatarisa pasi meso ake machene akatsinjinyira painge akatarisa pamusoro peguta iri kwete sevashanyi vanobva pasi rose nokuti vaprista vose vakanga vatadza uye vaprofita venhema vakanga vari kuvaudza kuti zvakanga zvakanaka akadzikako asina aibatsirana naye murubutsiriro rwake akadzikako asina chaive nacho zvino ndokudanidzira zvino akati iye mwari wacho chaiye wamunoti ndiye wamunoshumira achakuparadzai uye ini ndinoti zvanzi najehovha uyo mwari amerika wainoti ndiye wainoshumira achaiparadza uzvitore sekuda kwako zvatinoda kudzika kuaritari Isaya zvino mwari vakati ndiani achandiendera Isaya akati ndiri pano nditumei ndafunga chimbo chiya apo zimbe remoto parakagunzva muprofita richimuchenesa kuti mburetete zvino inzwi ramwari parakati ndiani achatiendera zvino akapindura tenzi ndiri pano nditumei kutanga akatozvininipisa pamwe nokucheneswa ndokugadzirira sokuona kwataita muranda akagadzirirwa onai Uziya kugadzirirwa kwaakanga aitwa asi akakundika usaise unoti zvakanaka zvino ndinoziva chiremba nhingi nhingi munhu wakanaka ndinoziva hama nhingi nhingi vanogona kunge vakadaro asi usatarisi kune izvozvo tarisa kumusoro kuno uone iyi ndiyo nzira mwari vane nzira yokugadzirira vakazviita sei ezva rependekosti petro akavaudza zvokuita akavanyorera gwaro remushonga uye ragara riri rimwe chete usarikanganise unouraya murwere wako vakati ko todini kuti tiponeswe akati tendeukai mumwe nomumwe wenyu mugobhabhatidzwa muzita rajesu kristu kuti mukanganwe rwezvivi uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene nokuti vimbiso iyi ndeyenyu nekuvana venyu nekune avo vari kure uye neavo vose vachadanwa naishe mwari wedu ndivo avo vari pano manyori ano kana mwari vachiri kudana ndiyo nzira yacho unokwanisa kugamuchira mweya mutsvene mumwe chete wavakambogamuchira kareko ingo unokwanisa kugamuchira chinhu chimwe chete manyori ano ingoita zvose ndizvo zvoga zvaunoita hongu zvino unogona kuzoti apo zimbe remoto rakagunzva muprofita richimuchenesa kuti mburetete zvino inzwi ramwari parakati ndiani achatiendera zvino akapindura tenzi pano nditumei ngatirwimbei taurai ishe wangu taurai ishe wangu taurai uye ndichakasika kukupindurai taurai ishe wangu taurai ishe wangu taurai uye ndichapindura ishe nditumei teerera pano hama kune mamiriyoni zvino muchivi nekunyadziswa vari kufa oteerera kuchema kwavo kwakasuwa nekudumbirwa kasika hama kasika kunovadzikinura zvino nokukasika pindura tenzi ndiri pano o taurai ishe wangu taurai ishe wangu taurai uye ndichakasika kukupindurai oh taurai ishe wangu taurai ishe wangu taurai uye ndichapindura ishe nditume. Ngati kotamisei misoro yedu. Richimuchenesa kuti mburetete. Zvino inzwi raMwari parakati ndiani achatiendera. Zvino akapindura tenzi pano nditumei. Unoda here kuva wakazvininipisa wakacheneswa? Taurai Ishe wangu. Taurai Ishe wangu. Taurai uye ndichakasika kukupindurai. Taurai Ishe wangu. Taurai Ishe wangu. Taurai uye ndichapindura. Ishe nditumei. Apo varikuridza zvino muna Isaya mumwe chete here muno manheru ano kana zana vanoda kuenda vanoda kuchenesa kwaMwari muupenyu hwavo? Iwe usingazivi Kristu seponesi wako unokokwa zvino kuaritari. Kana ari kutaura nemwoyo wako, handifariri zvokugombedzera. Ndinofunga kuti Mweya Mutsvene pachake ndiye anogombedzera. Asi kana uri pano uye usina Kristu, zvinorangarira uchapindura nezuva rekutongwa nokuda kwezvauchaita neizvi manheru ano. Maona, zvino kana uchida kuuya, ndiri pano kuti ndinamate newe. Muzita raKristu ndinokupa mukana wokuti uye utsvake Mwari uye nemufaro unokwanisa kumuwana. Vechidiki, vakuru, vezera repakati nepakati, nhengo dzekereke, ungava ani zvake, kana moto waMwari weMweya Mutsvene usati wakuchenesa mumwoyo mako kusvika apo wava kutenda shoko rose remubhaibheri iri uye Kristu ari chapupu chinorarama chako mumwoyo mako kuti wakamuka kubva mukufa, zvadaro ndiri kukukokera kuaritari. Uya pano tinamate newe. Ndichitenda imi mose zvino nokuda kwemaitiro enyu kuti makaponeswa. Zvino pane akadzokera shure here muno angauya? Ndiri kukukumbirai semuranda waKristu, dai ukafamba uchiuya kuno uye tinamate newe. Handiti achakugamuchira, ndinotenda kuti achazviita. Haungauyi here ugozviedza iko zvino? Kana ari kutaura newe, uya. Avo vasina rubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene, ndinofungidzira kuti hapana pano asina. Akadzokera shure, munhu wose zvino anofanira kunge anyatsonamata maKristu uye anyatsonamata. Zvino kana vanyatsonamata uye usina rubhabhatidzo uye unoda kuti Mwari vaupe kwauri, ndiwo uno mukana wako zvino. Pane munhu mumwe chete muno asinawo. Mwoyo wako wakazvininipisa uropafadzwe. Ndinovimba kuti ndemumwe Isaya. Iye zvino chisimudzai misoro yenyu zvino. Pane murume mumwe chete akakotamisa misoro pano paaritari. Uyo wandinovimba kuti ndiIsaya. Iye zvino ave pano. Munotenda here kuti ave pano? Iye zvino ndinoda kukuudzai zvamaita. Maita chinhu chakaipisisa kudarika zvamakamboita. Pane vanhu mazana maviri kana matatu pano vanofanira kunge vari paaritari. Regai ndikuratidzei muzita raIshe kuti ndizvo chaizvo zvandiri kutaura. Tarirai, vamwe venyu imi vanhu pano, namatai. Pano pane mudzimai agere pano akapfeka jasi jena, jasi duku jena, akanyatsonditarisa. Handikwanisi. Mudzimai muKristu, asi ari kunamatira urwere. Ane arthritis. Unotenda here kuti Mwari vanogona kukuita kuti uite zvakanaka, kukupodza? Zvadaro unogona kuzviwana. Murume anotevera agere parutivi rwako ipapo ane dambudziko munzeve dzake. Munotenda here kuti Mwari vanogona kupodza dambudziko renyu renzeve? Changamiri, mugoita zvakanaka. Hongu, simudzai ruoko rwenyu kana muchitenda. Iye zvino ndapota, ivai noruremekedzo kwechinguwana. Murume ari parutivi pake anorwara nemwoyo. Unotenda here kuti Mwari anogona kukupodza? Changamire, une dambudziko remwoyo. Handikuzivi uri mutsva kwandiri. Ndizvo here uri mutsva? Zvakanaka, teerera. Kana Mwari vakandiudza kuti ndiwe ani, zvingakubatsire here? Uri kundinzwa zvakanaka here? Zita rako unonziva Blackwood. Unotenda here kuti anogona kundiudza kwaunobva? Unobva kuRiver Bank, California. Kana zviri izvo, simuka netsoka dzako. Handina kumbobvira ndakaona murume uyu muupenyu hwangu. Zvakanaka, Mwari vakuropafadzei changamiri. Kutenda kwenyu kwakupodzai. Mudzimai uyu agere parutivi rwako, ipapo ane dambudziko rekuhuta-huta. Unoda here kupodzwa kubva pakuhuta-huta? Simudza ruoko rwako kana uchida. Isai ruoko rwenyu pamudzimai changamire kuti mudzimai uyu agopodzwa. Mudzimai uyu agere pedyo newe zvino ane chirwere cheshuga. Akapfeka rokwe dzvuku, anoda kunamatirwawo zvakare. Maona, anoda kunamatirwa. Ivai nokutenda. Pane mudzimai pano agere kumashure-shure, agadzirira kunoparetwa. Kana akango, Mwari, ane chibereko chakafovera mukati. Zita rake anonzi Muzare Maxwell. Tenda, simuka, gamuchira kupodzwa kwako, mudzimai. Hauna kadhi rokunamatirwa. Unaro here? Hauna kadhi rokunamatirwa. Zvakanaka, haufaniye kunge uinaro. Simudza ruoko rwako kana zviri izvo. Handikuzivi kana zviri izvo. Ninira ruoko rwako. Hatizivane iwe neni. Ninira ruoko rwako sezvizvi. Chii chabata? Haana kumbondibata. Vastuart, mungadawo here kupodzwa zvakare pakuhuta-huta? Uye muchitenda kuti Mwari vanokupodzai. Ini hambundizivi, asi ndimi wacho, uye munorwara nekuhuta-huta. Hamukwanise kana kuzvibata. Simukai netsoka dzenyu mugogamuchira kupodzwa kwenyu nemuzita raJesu Kristu. Heunoi mudzimai akagara seri kwako apo, anohuta-hutawo zvakare. Ane dambudziko munyama dzemuviri wake, achatozvipodza. Uye mai newe, simukai kana riri iro zita renyu, uye muri imi. Tenda. Munotenda here? Chokwadi, pane mudzimai agere ipo pano anorwara nemwoyo neBP. Munozvitenda here? Ndizvo hanzvadzi. Simuka kana zviri izvo. Mudzimai agere pedyo newe ipapo ane chimwe chinhu muchipfuva chake. Kana zviri izvo, simuka. Taurira mudzimai ari pedyo naye ane mapundu kumeso kwake anenge mamota. Kana achida kuti chipore, muudze asimuke azvigamuchire. Zvino pane boka revamwe venyu vari muno vanofanira kunge vari paaritari ino vachitsvaka Mweya Mutsvene. Izvanzi naJehovha. Munoona here zvandiri kureva? Kamwezve ndava kuzodada ndiko kusimbiswa kwekuti ndiri kukutaurira ichokwadi. Mwari vari kutaura kuvanhu vari muno. Zvino muri kuti pokanei? Ungatendeke here kusimudza ruoko rwako uchiti, hongu hama Branham, ndagara nguva dzose ndisina kunyatsomira, ndiri kuda Mwari akawedzerwa. Ndinoziva kuti pane chandisina mandiri uye chandaifanira kuve nacho pandakati ndine Mweya Mutsvene. Sumudza ruoko rwako, ungazviitawo here? Chingotendeseka nezvauri. Mweya Mutsvene haukanganisi. Ko, wadiwa uya kuno zvino upedze kupokana uko. Uya, ndichakasika. Taurai, Ishe wangu. Taurai, Ishe wangu. Ndizvozvo. Taurai, uye ndichakasika kukupindurai. Munoona, handisi kukuudzai zvinhu zvisiri izvo, vashamwari. Mweya Mutsvene uri kudana. Pane mazana vari muno. Kana muchinditenda kuti ndiri muprofita, zvino rangarirai, ndiri kukuudzai muzita raShe. Wakanyengerwa, uya kuno. Zimbe remoto parakagunza muprofita richimuchenesa kuti mbure tete. Zvino inzwi raMwari parakati, ndiani achatiendera? Zvino akapindura, tenzi pano nditumei. Haungataurawo here zvinhu zvimwe chete? Zvino simuka, simudza maoko ako. Taurai, Ishe wangu. Taurai, Ishe wangu. Taurai, uye ndichakasika kukupindurai. Taurai, Ishe wangu, ari kuitei? Saka mupindure, kana ari kutaura, kana paine kakupokana pane imwe nzvimbo, usina nechokwadi, zvino neizvi, usaite zvokungoedzawo. Ishe, nditumei. Oh, taurai, Ishe wangu. Ari kutaura, chiuya, Ishe wangu. Taurai, uye ndichakasika. Zvino vanhuwe, handiiti zvemanyawi. Handizivo kuti ndinongotaura zvinhu zvisiri izvo. Ndinonzwa kutungamirirwa pandinotaura zvandinoita. Ishe wangu, taurai, uye ndichapindura. Unoti, ko vanhu vachati kudini nezvazvo? Izvo zvichataurwa naMwari nezvazvo, ndizvo zvacho. Nditumei, taurai, Ishe wangu. Ndizvozvo. Taurai, uye ndichakasika kukupindurai. Ishe wangu. Oh, taurai, Ishe wangu. Taurai, uye ndichapindura. Ishe nditumei. Kune mabirioni zvino muchivi nekunyadziswa vari kufa. O, tererai kuchema kwavo kune kusuwa nekudumbirwa. Kasika hama, kasika kunovadzikinura. O, nokukasika pindura tenzi pano, nditumei. O, taura wangu. Iye zvino munhu wose ari muno, tiri kuda kugadzirira shumiro huru yekupodzwa kwevarwere mangwana zvakare. Uye ndiri kuda mumwe nomumwe wenyu imi vashumiri, endai pakati pevanhu ava vari kutsvaka Mweya Mutsvene, uye usangomira mushure nemamiritsi mashanu. Garapo kusvikira rini? Kusvikira Mweya Mutsvene wauya. Ishe wangu. Oh, taurai uye ndi. Iye zvino chiregai ungano zvino. Isa ruoko rwako pane mumwe munhu. Chingoisa ruoko rwako pane mumwe nomumwe, pane mumwe munhu. Iwe uri kuzonamata wakamirira vanhu ava vari kumusoro kuno. Ishe wangu. Zvino munofambwa namo mazara. Aritari yazara. Pane kuda zana nemakumi mashanu, mazana maviri evanhu. Ishe wangu. Taurai, uye ndichapinda. Zvino chitangai kunamata. Ishe nditumei. Taurai, Ishe wangu. Ishe nditumei. Kodzai ava, Ishe. Muzita raJesu Kristu. Ishe zvitei. Oh, Mwari. Pindurai minamato eava. Usaregedza kubata. Ramba uripo kusvikira zvaitika. Garapo kusvikira wanzwa kudanidzira kwaMwari. Mirapo kusvikira makerubhi ava kukuzunguza. Mweya Mutsvene une zimbe remoto rabva paaritari yaMwari uchiriisa pamiromo yako. Taurai, Ishe wangu.